Ezekieri, chitsauko chemakumi maviri nembiri. Shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, “Mwanakomana womunhu, ucharitonga here? Ucharitonga here guta iri rokuteura ropa? Ipapo urizivise mabasa aro ose anonyangadza. Uti, ‘Zvanzi naIshe Jehovha: Haiwa iwe guta rinozvitsvakira kuparadzwa nokuda kwokuteura ropa pakati paro nokuzvisvibisa nokuita zvifananidzo, wava nemhosva nokuda kweropa rawakateura uye wakasvibiswa nokuda kwezvifananidzo zvawakaita. Wakasvitsa mazuva ako pamagumo uye magumo amakore ako asvika. Naizvozvo ndichakuita chinhu chinoshorwa nendudzi nechinosekwa nenyika dzose. Vari pedyo newe navari kure vachakuseka, iwe guta rinonyadza, rizere nebope. Tarira uone muchinda mumwe nomumwe waIsraeri ari pakati pako, mateuriro aanoita ropa achishandisa simba rake. Vakazvidza baba namai vari mauri, vakamanikidza mutorwa, uye nherera nechirikadzi dziri mukati mako havana kudzibata zvakanaka. Iwe wakachora zvinhu zvangu zvitsvene uye wakasvibisa masabata angu. Mukati mako mune vanhu vane makuhwa vanofarira kuteura ropa. Mukati mako hamuna vanhu vanodyira kushongwe dzezvifananidzo kumakomo uye vanoita mabasa eunzenza. Mukati mako mune vanhu vane makuhwa vanofarira kuteura ropa. Mukati mako muna vanhu vanodyira kushongwe dzezvifananidzo kumakomo uye vanoita mabasa eunzenza. Mukati mako muna vanhu vasingakudzi nhoo dzamadzibaba avo. Mukati mako muna vanhu vanochinya vakadzi panguva yavanenge vari kumwedzi, pavanenge vasina kuchena. Mukati mako mune mumwe munhu anoita zvinonyangadza nomukadzi womuvakidzani wake. Mumwe anochinya mukadzi womwana wake zvinonyadzisa, uye mumwe anochinya hanzvadzi yake, mwanasikana wababa vake chaivo. Mukati mavo muna varume vanogamuchira fufuro kuti vateure ropa. Unotora mhindu inopfuura mwero uchizviwanira pfuma yokubiridzira kubva kuvavakidzani vako, uye wakandikanganwa ini, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Zvirokwazvo ndicharovanisa maoko angu pamwe chete pamusoro pepfuma isakarurama yawakaita uye neropa rawakateura pakati pako. Ko, kushinga kwako kucharamba kuripo here, kana kusimba kwamaoko ako pazuva randichakutonga? Ini Jehovha ndakazvitaura uye ndichazviita. Ndichakuparadzira pakati pendudzi, ndichakuparadzira kunyika dzakasiyana-siyana, uye ndichagumisa kusachena kwako. Muchaziva kuti ndini Jehovha pamuchasvibiswa pamberi pendudzi.” Ipapo shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, “Mwanakomana womunhu, imba yaIsraeri yaita samarara kwandiri. Vose indarira netini nesimbi nedare romutobvu rakasarira muvira romoto, vakaita samarara esirivha. Naizvozvo zvanzi naIshe Jehovha, nemhaka yokuti mose mava marara, ndichakuunganidzai muJerusarema sezvinoitwa navarume vanounganidza sirivha, ndarira, simbi, mutobvu netini muvira romoto kuti zvinyungudiswe nokupiswa nezhenje. Saizvozvo ndichakuunganidzai pakutsamwa kwangu nehasha dzangu ndigokuisai mukati meguta ndigokunyungudisai. Ndichakuunganidzai ndigokufuridzai nokupisa kwehasha dzangu, uye muchanyungudika mukati maro. Sokunyungudika kwesirivha riri muvira romoto, saizvozvo muchanyungudika mukati maro, uye muchaziva kuti ini Jehovha ndadurura hasha dzangu pamusoro penyu.” Shoko raJehovha rakasvikazve kwandiri richiti, “Mwanakomana womunhu, uti kunyika, iwe uri nyika isina kuwana mvura kana kuti pazuva rehasha dzangu, pane rangano yamachinda vari pakati payo, vanoomba seshumba iri kubvamburanya chayabata, vanodya vanhu, vanotora pfuma nezvinhu zvinokosha, uye vanoita kuti chirikadzi dziwande mukati mayo. Vaprista vayo vanoputsa mirayiro yangu uye vanosvibisa zvinhu zvangu zvitsvene. Havaoni mutsauko pakati pechinhu chitsvene nechinhuwo zvacho. Vanodzidzisa kuti hapana mutsauko pakati pezvisakachena nezvakachena, uye vanotsinzina meso avo kuti varege kuchengeta masabata angu. Saka ini ndakasvibiswa pakati pavo. Machinda ari mukati maro akaita samapfumi ari kubvamburanya chaabata. Vanoteura ropa uye vanouraya vanhu kuti vawane pfuma yokusarurama. Vaprofita vayo vanofukidza mabasa avo aya nezviratidzo zvenhema nokuvuka. Vanoti, ‘Zvanzi naIshe Jehovha,’ izvo Jehovha haana kutaura. Vanhu vomunyika vanotora mari nokumanikidzira uye vanoita ugororo. Vanomanikidza varombo navanoshayiwa uye vanoitira vatorwa zvakaipa, vachiramba kuvaruramisira. Ndakatsvaka munhu pakati pavo angavaka rusvingo uye agomira pamberi pangu pakakoromoka, achimirira nyika kuti ndirege kuparadza. Asi ndakashayiwa kana mumwe, saka ndichadurura kutsamwa kwangu pamusoro pavo ndigovaparadza nokutsamwa kwangu. Ndichaburutsira pamisoro yavo zvavakaita zvose, ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha.”